Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kukadzi 20, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yakazvipira kushanda nevemakambani kuti Zimbabwe ikwanise kukwikwidza navo nedzimwe nyika munyaya dzezvemabhizimisi. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisa dambudziko rekusadaira kwemishonga mumiri yevanhu. Tichakupai zviri kubuda kubva kumutambo wenhabvu yemadzimai kuAngola, uko Zimbabwe iri kutamba nenyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati hurumende yakazvipira kushanda nevemabhizimisi kuti Zimbabwe ikwanise kukwikwidzana nedzimwe nyika munyaya dzezvemabhizimisi. VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano wemazuva maviri weNational Competitive Commission uri kuitirwa kuBulawayo. Bazi rezvemaindustry richishanda nevemabhizimisi riri kuedza kutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ikwanise kuita zvemabhizimisi zviri nyore. Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vataurawo pamusangano uyu vati zvakakosha kuti paite mushandira pamwe pakati pevemabhizimisi nehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Tingati chirongwa chakanaka nekuti nyika dzese dzakabudirira sekutaura kwatinogara tichiita dzinofanira dziri very competitive. America pachezvayo ndiwo the most competitive country in the world. Vanotova necompetitiveness commission in a number of countries kuEurope, vane national competitive commission. Iyi bazi rinoona nenyaya dzinoita zvibinga mupini kumabhizinesses kuupenyu hwevanhu, aya tikati macost of doing businesses. Ini ndakanga ndiri nyanzvi aishanda nehurumende makore ainga ari pakati pe-2014 zvika 2018. Under the World Bank Ease of Doing Business. Ndini mumwe akanga ari involved pakuti National Competitiveness Commission iri kuestablished ndichipanga mazano. Saka ndinoinzwisisa zvakanyanya.
Muri kuonawo sei zviri kuitika kuBulawayo izvi?
Dambudziko ratinaro zvedu muZimbabwe nderekuti kunyange zvazvo mashoko ari kubuda kuconference yeNational Competitiveness akanaka, ari kutaura zvinhu zviri positive. Chinonetsa panhau dzecompetitiveness ndezvekuti hatifanirwi kuita mamessures mapolicies edu tiri selective, nekuti kadaro tinobva tadini takanganisa nyaya dzedu dzecompetitiveness. Pane nyaya dzisina kutaurwa napresident sekutsamaridza kumaita kwavanga vari kuBulawayo. Competitiveness inoda mastrong institutions anova atisina.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Vaya vanodhila nhau dzecorruption vanofanira kunge vane zino, itinoti biting teeth. Inoda judiciary system isiri compromised, right? Ndo zviga zvinofanira kunge zviri in place zvinosupporta competitiveness. Inoda mamarkets ari asiri controlled, asiri command related. Zvinova zvinonetsa hurumende yedu nekuti vanoda kupindira pindira nyaya dzemile change controls, vanoda kupindira kupindira nyaya dzekuagriculture marketing of grain. Kana tisina mamarket led policies anu supporta production, nekuti ve World Economic Forum vanova vano unyanzvi hukuru hunotarisa nyaya dzecompetitiveness, vanoti competitiveness is identical to productivity. Saka tinokwanisa kudefina competitiveness tichibva nyaya dzechii dzeproductivity. Saka ndikana tisikaiti izvozvo zvinotinetsa kuti tidini tikwanise kuzoita competitiveness. Zvavanotaura ikoko vakaramba iti command agriculture, voti command exchange rate, andotika voisa futi mapazi awe hurumende ana GMB anonga achicontrola marketing of grain, hatina kwatinosvika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare.
The Voice of America, VOA.
Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekuAmerica, kana kuti 45 million, kuti ikwanise kurwisana nedambudziko rekusadaira mishonga muviri yevanhu pamwe nezvipfuyo. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mumbeshora pakuparurwa kwehurongwa hwepiri hwekupedza dambudziko iri hweantimicrobial resistance AMR National Action Plan 2.0 nasi muHarare. VaMumbeshora vati Zimbabwe inorasikirwa nevanhu vakawanda pamwe nezvipfuwo zvichikonzerwa nekuti miviri yavo inenge isisakwanisi kushandisa mishonga yavanenge vachinwa.
In Zimbabwe alone, more than 15,800 lives were lost in 2019.
Mugore ra 2019 vanhu vanodarika zvuru gumi nezvishanu vakafa nekuti miviri yavo yainge isingadaviri mishonga yavainwa. Zvuru nezvuru zvezvipfuwo zvakafawo. Tiri kukumbirawo rubatsiro kubva kushamwari dzedu dzemasangano anoshanda akazvimirira uyewo kubva kuhurumende nedzimwe nyika.
VaMumbeshora avo vaparura hwaro hwekurwisana nedambudziko rekusashanda kwemishonga muvanhu nemuzvipfuwo uhu vatiwo chitsvambe chiri kumunhu wese zvake kuti mishonga inowaniswa varwere ishandiswe zvainotarisirwa kuita. Vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kutsvaga mari yekutenga michina inoshandiswa mukuongorora utachiona, kuvaka zvivakwa zvakakodzerana nebasa iri uyewo nekuti kuitwewo ongororo dzakadzama padambudziko iri. Hurumende yeBritain yapa Zimbabwe rumwe rubatsiro rwekurwisa dambudziko iri kubudikidza nehomwe yeFleming Fund rwemari inosvika 2.8 million pounds. Mutevedzeri wemumiriri wenyika yeBritain muZimbabwe, amai Joe Abbott, vati hurumende yavo inonzwisisa matambudziko akatarisana nenyika.
The burden of AMR is growing the world over.
Tinoziva kuti dambudziko rekusarapika kwezvimwe zvirwere nenyaya yekuti zvinenge zvakomba harisi muZimbabwe chete, asi ririko pasi rese. Chishuo chedu kuti Zimbabwe pairi kusangana nematambudziko akadai ikwanise kumakunda.
Nyanzvi dzinoongorora utachiona unokonzeresa zvirwere dzinoti kusadavira mishonga kunogona kuitwa nemunhu ari kurwara kunogona kukonzereswa nekuti utachiona unenge wakomba, wava kuda mishonga yakapamhidzwa kusimba, kana kuti mushonga unenge wapiwa munhu unenge usiri iwo, kana wokuti unenge uchinwiwa nenzira isiri iyo. VaMakomborero Mafukidze, nyanzvi inoshanda nezvipfuyo uye vari mudzidzi paChinoyi University of Technology, vanoti panoda mitemo yakati tsvikiti kuti mishonga yezvipfuyo kana kuti maantibiotics ishandiswe zvine mwero.
Kuri kushayikwa regulation inodzivirira vanotengesa kuti varegedze kutengesa pasina maprescription zvinongoitwa kuzvipatara. Kushandiswa kwaanoitwa antibiotics aya akashandiswa kune zvirwere zvemanga-manga anobuilda iyo inonzi resistance, which is antibiotic resistance. Inoita kuti chirwere chemanga-manga chinenge chida a specific type in antibiotic chinenge chakuda mushonga yakawanda steric kuti chirapike.
Nyanzvi mune zveutano hwevanhu uye vari mukuru wesangano reLife Empowerment Support Organization muzvare Olive Mtabeni vanoti hurumende inofanira kuva nedzimwe nzira dzekutsigira zvirongwa zveutano nemari pane kungomirira kupiwa rubatsiro.
Dai hurumende yedu yabatsira kusimudzira plant yedu inogadzira mapiritsi muno muZimbabwe, vawanirwawo materials nemaresources sezvo nyika yedu yagara ine upfumi hwayo kudhara. Ine upfumi hwekuti ine maminerals akasiyana-siyana anowanikwa munyika. Mari dzese dzodzo dzikatorwa dzinogona kuwanawo imwe yakawanda inotoenda kuhurumende vanhu vagowana kubatsirikana.
Sangano reWorld Health Organization iro ranga riripowo pamusangano wanhasi rinoti kana dambudziko rekusadavira kwemishonga muvanhu rikasagadzirwa panosvika gore ra2050 vanhu mamiriyoni gumi vanenge vave kufa pagore uye nyika dzepasi rese dzicharasikirwa nemari inosvika madhora ekuamerica 10 trillion. Vanhu vemuzimbabwe vakurudzirwawo kuti vasangonwa maantibiotics vasina kunzi vamwe naana chiremba uyewo kuti vamwe vachitevedzera zvavanenge vaudzwa kuitira kuti masoja emiviri yavo arambe achikwanisa kurwisana neutachiona. Sangano reWorld Food Program rapindawo musangano wanhasi richiti richatsigira Zimbabwe murwendo urwu kuitira kuti nyika isarasikirwa nezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel uye paFacebook page yedu mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifairira kana kudzvinya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Musangano wenyika gumi nepfumbamwe pamwe nesangano reEuropean Union kana kuti G20 watanga muSouth Africa nhasi makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika achisangana. Kunyangwe makurukota kubva kuChina, Russia neEU anga ari pamusangano uyu, gurukota rinorona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio havana kuenda vachitsutsumwa nemutemo wakadzikwa neSouth Africa wekuda kutora mumwe minda kubva kuvachena ichipa vatema unonzi Expropriation Act. America yanga yakamirirwa nemumiriri wayo munyika yeSouth Africa, amai Dana Brown. Vachiparura musangano uyu, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vati zvakakosha kuti nyika dzepasirino dzisimbaradze nyaya yekudyidzana. Izvi zvinopesana nezviri kutaurwa nehurumende yeAmerica zvekuti inoda kuti vanhu vayo vaende pamberi pane zvinhu zvose kana kuti America First. South Africa ndiyo nyika yekutanga muAfrica kutungamira musangano weG20. Muguzeya nezvemusangano uyu, tabata nyanzvi munyadzi zvehupfumi vari mukuru wekambani yeUnder Your Solutions, Dr. Eddie Mahembe.
So putsika wakaita ushamwari pavapa, it's a big concern. Hazvifa kunge ichitotambudza vanhu veSouth Africa chete, hazvifa kutotambudza vanhu vemusadhaki, zvinofa kutambudza futi vanhu vemuAfrica. Tikazotadza kuti nenyaya G20 iyoyo tozoona kuti South Africa ndiyo yagara iri member yakamirira Africa yese pamakore akawanda wanda. Ikonezvo pakazoiswa futi African Union as also another member. Saka kusawirirana neAmerica hakuna hakubudi zvakanaka, nokuti ingachokuziva kuti Africa ndiyo yanetsana navaTrump kwa neAmerica.
Totarisawo iyo nyaya yeSouth Africa yekuti iri kuda kutora minda kana mutemo wayakadzikawo, muri kuona sei nyaya iyoyi? Pangagadziriswa sei apa?
Apa pari dautogadziriswa, matauri yakaita South Africa ndowirirana navo. Tigona kutoona kuti da 70% oroso ndo vhuro riri kuvanhu vatema. Saka kuti titi South Africa payakaita independent, vakati tinoda kuvaka yavanoti iyo a just society, an equitable society isingashaoni zvaya zvekuti uyu mutema, uyu murungu, uyu muchina, uyu muchichi. Saka zvinotoreva kuti panofanira kunge pachichekwa redistribution kana kugoveranwa kweminda, asi ngazviitwe nemugwara. Saka zvakaita South Africa ndoona sekuti haisini kuti yayo kuti yakati inoda kungotora nechisimba, asi vakati kana pane ine isingashandi iyoyo tinoitora.
Tiri kuonawo kuti nyika dzemuEU naiyo China neRussia dzinenge dziri kudawo kusimbaradza kudyidzana nenyika dzemuAfrica. Zvino iyo America haizosaririre rapa?
Maonero angu hangu zvakaita seSouth Africa nevamwe vakatowanda wara muno muAfrica, hatifaniri kusarudza kuti tenda ku west ku America kana ku Saruza kutenda ku east pana China na Russia. Ii ndiro kutaura ndichidai kana tikatarisa South Africa izvozvi. South Africa ino hukamana nema BRICS countries zvakada chana China vana Russia na Brazil. Asi ine hukama honga huripo ne America. Asi tikaona zvinhu zvinotengwa chaizvo kubva muno South Africa zvitengwa neChina, zvitengwa neRussia nevamwe vanotenga vanotiwo raw materials. Asi South Africa ine chibvumirano chainayo neAmerica inonzi AGOA. Iye vanotenga zvinhu zvagadzirwa muno South Africa. AGOA yakanakira South Africa zvakanyanyisa nekuti zvireva kuti zvinhu zvacho zvinogadzirwa muSouth Africa, vanhu vachikwanisa kuwana mabasa muSouth Africa vozotengesa nemari iri pamusoro kuAmerica. Asa hausi wawu kama unuani kwa niku China kwa Russia.
Nyanzvi mnyadzezo upfumi vari mkuru we kambani Underhill Solutions, Dr. Edima Hembe, vari parunare ku South Africa. The Voice of America. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mugore rapera chete ra 2024 vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 975 vakaurayiwa muIran mushure mekutongerwa rufu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reIran Human Rights riri kuNorway nerekuFrance rinonzi Together Against the Death Penalty anoti uhu ndihwo uwandu hwakawandisa hwevanhu vaurayiwa munyika iyi kubva zvavakatanga kuvaverenga. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare svondo rino kuti vachasiya chigaro panopera temu yavo yepiri muna 2028 sezvakatarwa mubumbiro remitemo. Mubato ravo reZANU-PF muchine makakatanwa. Vamwe vari kuti vachaedza kuvanyengerera kuti vatonge kusvika muna 2030, vamwe vachiti yave nguva yekuti mumwe mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vatorewo matomu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vechidiki veZANU-PF vanoti vaSnowball Tongogara vari kutsigira urongwa we2030 navaMalcolm Michaels avo vari kupikisana nawo. Totanga kunzwa kubva kuna vaTongogara.
Hatingati kutsadzifaiutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vakataura pfungwa dzavo, vakataura kuti ivo havasi redi kuramba vachitonga beyond 2030. Asi ZANU-PF ndiyo iri kuramba vanhu veZANU-PF vanotaiwa babarambai muripo. Saka vanhu vanoramba vatendera mberi nekunyengerera. Iyo mutungamiriri wakataura kuti mapesvedhas havana kuti hatisatende kutozvinzwa. Saka mapesvedhas vari kuramba vachipesvedha kuti aiwa baba Mnangagwa rambai mutitonga. Remembe kuti muZANU-PF mune freedom of speech, mune mapolitical rights. Saka munhu anobvumidzwa kutaura maonero ake nevanhu nekutongwa kwenyika iti yeZimbabwe.
Tinzwe kuna mukoma Malcolm Michaels. Mukoma Michaels, munoti nezvataurwa navaSnowball Tongogara uye tichinzwa mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
Snowball, isusu tiri kuti dambudziko ratakaita navaMugabe nderekuti vaMugabe vakatonga for a long, long time. Ende vanhu havachadi izvozvo nekuti zvinomisa development munyika. Onai mashopu ari kuvhara muZimbabwe izvizvi. Onai zvakaita migwagwa izvizvi. Onai corruption payasvika. Hatina vanhu vane mazisarogera achibuda mucorruption, handiti ka vari kuiswa mumajeri. So you need to ask me this question yekuti wacho ari kunzi ari kuda kuti vapfuurire kusvika 2030 ndiwanani, because ini ndiri ZANU-PF inini, but hatisi kufara nezviri kuitika munyika because hazvina kwazviri kutiendesa. Development chaiyo hapana. So chekuti kusvike 2030 chaiko chaitwa chasamisira zvokuti tingati chingatadza kuitwa neumwe mutungamiriri ari kuuya chii. Tichitaurazve ZANU-PF vanhu kwete ini individual.
Iye vaTongogara, hanzi chingatadzwa neumwe mutungamiriri ari muZANU-PF chii?
Chamutanga ndechekuti nyaya yekuti hamuna development iri kuitwa munyika. Even mapofu ari kuhwa kuti mune development. Maroads ari kugadzirwa, infrastructure. Ukaenda kuParliament kwakanaka, kumaairport kwakanaka, tichikona macommunity based projects achiitwa. Tichiona zvakare nyaya yekumining ichiwandudzwa. Saka zvokuti development iri kuitwa munyika hainemaizvo. Uyezve nyaya yekuti vari kuti mutungamiriri ngaandire mberi zvinoreva kuti muZANU-PF hamuna maleaders. Inyaya yekuti vanhu vanenge vaviti kugona kurikuita muba Mnangagwa basa tikangovawedzera maybe nemakore maviri kuti vasvike 2030.
tinobatsira development yenyika kuti isawe interrupted. Even as long time as Zimbabwe, even if you go in America, akatorwa kuti wanikwa Donald Trump kwaende mberi. Wakaitika kunana Rwanda wanakagami. Even mukaenda kunana Communist Party in China wanazi Jinping wakapinda kare. Saka iyi haisi nyaya yekuti ndiri kukushaya kwawo, but vanenge vachingodakwa nemutungamiri wavo.
Tinzwe mukoma Michael, pindurai tinzwe.
Zviri kutaurwa izvo hazvimeki sense kuti kunzoko kuri kuitwei, nekuti isusi tiri kutaura kuti chimiro chatimbori nacho munyika pari zvino hachisi kunakidza zvekuti chingatipa tendenzi yekuti titaure zve2030. Because mind you, zvino zvichitotanga yanga itori 1:1, but izvi zvino katotarisa kwatoone rate chaiko hakusati tauri chinhu. Totarisa isusu nhau yeemployment kuti dambudziko iroro ragadziriswa here, harisati ratombogadziriswa, zvatowesi kutodarika zvazvazvino. Saka midzi inenge iri yechii? Chinoshamisa sterengi chiri kuitwa izvezvi. Mining yaangogara yaitwa kubva time yasmith, nanhasi mining inongoitwa. Marodzi anga achitogadzirwa acho ari kunzi agadzirwa marodzi iwayo, Harare Bright Bridge Road. Saona dziri kuitwa that road yaifanira kunge yakajualaizwa, nanhasi haisati yajualaizwa. Asi mari dzakabuda, dziri kupi mari dzacho? Road haisati yagadzirwa, dzakaenda kupi? Totarisa lechiwero, mvura iri suppose kuti inge ichinwiwa nevanhu vari muHarare, mvura yakachena. Izvizvi mvura iri kubuda iri yegreen, fishi dzakapora kufa dzese. Saka 2030 tosvika vanhu vaakumwa chii? Because izvizvi mvura chaiyo yekuti vanhu vange vachinwa hamuna muriga.
Vatongogara kana vamunangagwa vakanga vaenderera mberi nekuti aiwa kune vari kundinyengetedza, ini handichada. Muri kureva here kuti nyika iri kubva yangogwadama?
Nyika igwadama. There's a continuity in ZANU-PF. Vatamunangagwa vakatotaura kuti ZANU-PF inogona kunonisa dzavo mutungamiri mutsva. Saka kuri kunzi hazvina kubudirira kuti 2030 iendere mberi, nikaona 2027 tinenge taatonge mutungamiri mutsva. Ndo zvakasiyana ZANU-PF neopposition tinoziva kuti 2028 vatambisa vachikavapa vanhu. Saka ZANU-PF kune democracy, asi zvaizvozvo vanhu vati nerumu zvavo vari kuita vachiramba vachinyengerera sange tinozongonzwa sange zvinobva kumutangano wedu weZANU-PF.
VaMichaels, tipete chirongwa. Vamunangagwa vakabudirira kuti havasi kuzodarika 2028, ndiani wamunotarisira kuti anga achitora chimuti muZANU-PF?
Mutungamiri wedu watinotarisira kuti anga achitungamirira ZANU-PF anenge ari second secretary anamutenzere wavamunangagwa vanova General Chiwenga. Ende zvikasaita saizvozvo, musangano ndewevanhu. Vanhu pachavo vane matanho avachatora ekuti musangano udzosirwe mugwara. By 31 March tinenge taakuziva kuti musangano waapati zvinhu zvagadziriswa mukati mebato redu.
Avo vanga vari vaMalcolm Michaels, manzwawo kubva kuna vaSnowball Tongogara. Vaviri ava inhengo dzeZANU-PF uye vanga vachitaura vari parunhare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJD Vance nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wegungano reAmerican Conservative Union kana kuti CPAC uri kuitirwa muguta reWashington DC pari zvino. Sangano iri rinokurudzira kwarinoti kutevedzerwa kwetsika dzemuAmerica. VaVance varumbidza mabasa ari kuitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pari zvino, zvikuru shure yavo yekuti pave nerunyararo pakati peRussia neUkraine. VaTrump vachataurawo pamusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mabilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja.
Musangano weCPAC uyu unonditondedza convention yemaRepublican yakaitwa gore rapfuura wasati waenda kumaelection, nekuti kusangana kwemaRepublican vachitaura maonero avo nemavalues avo ezvinhu zvavanoda kuti nyika ino ive iri. Tikutarisa CPAC iriko iyoyi, tikuona kuti vari kufara chekutanga nekuhwina kwakaita maRepublicans House muSenate nePresident. Vari kupemberawo ivo maexecutive orders akaitwa nawaTrump, anova ivo ndotsinidzo yavakanga vakaitirana pawaicampaigna maelection, kuti vachaona nyaya dzekupedza hondo yekuUkraine, vachaona nyaya dzeimmigration, vachaona kunon'ona kuona kuti mari yenyika iri kushandiswa zvakanaka here. And tiri kuona kuti mufirst 100 days ndo zvinhu zvazunguza ivo pasi rino, ivo mapolicies
ekuunza shanduko muzvinhu zvavano believe kuti ndozvinofana zvakaita nyika ino. Saka tiri kuona kuti kusangana kwekupembera nekusanganawo kwekuratidza kuti one way ndozvataita izvi so far mukutonga kwedu kwatiri kuita America.
Taona mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJD Vance vachivhura musangano uyu. Pane zvakubata here pamashoko avataura?
Zvinhu zvavataura zvinhu zvavaitaura vari kucampaign. Izvo zvekuda kupedza hondo yekuUkraine. Wakataura kuti wachaedza kutaura neivo vanomirira Russia, vanomirira Ukraine. Saka zviri kuenderana nekutaura kwavakaita pakampeni. Zvino zvatanga tiri kutotarisira kuti ndomataurira vanenge vachizviita.
Pane zvimwe here zvamungafunga kuti zvichakurukurwa pamusangano uyu tichitarira kuti vaDonald Trump vari kutarisirwawo kunge vachitaura pamusangano uyu?
Ndiri kutarisira kuti vachataura nyaya yeimmigration. Vachiratidza kuti onai zvatakaita tichingopinda takabva tatotanga immigration enforcement yakasimbarara chaizvo. Vachataura nyaya yekupinda mumakurukota ehurumende vachiedza kuridyusa maemployees kuti mari yenyika iende kwainingofana ichienda. Vachataurawo zvezvataurwa navaVance nenyaya yemanegotiations ehondo yekuUkraine nedzimwewo nyaya dzakasiyana siyana nekuti vaTrump vakaisa maexecutive order akawanda chaizvo. Saka tiri kutarisira kuti vachabata nenyaya dzemaexecutive order avo avaita so far.
Munyori musangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa munjanja vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuOklahoma muno muAmerica. Munhau dzemitambo, Angola yakunda Zimbabwe 2-1 mumakwikwi eWomen's Africa Cup of Nations. Mutambo uyu wanga uchitambirwa kuAngola kwakare. Yave nguva yekuti vateereri vazvitaurire vega zvavanofunga.
Kwese anasisi mafi anakoma pule anakoma chunga apo pamusha mukuru. Aiwa, takaona mota dzichitenderera mukati umwe dzisazvamboitika, asi vakataura vakati signal kana mukavhiringa vageza signal munoiona muchaiona signal. Zveshuwa takazviona kuti zviri pachena kuti signal iripo, havavhiringa vageza musoje, nekuti takazozwa vamwe voti tavaregedza hatichina basa navo. Ndoda kutaura pamusoro pekubhodha kuzi kwai mabhodha ese kubva kuna Lusutu kuenda kuonaka soma drone hongu vakaisa kuti pinda nokuti namba yakapinda inopinda yakawanda, asi nzira dzekupinda hadzishaikwi. Totopinda nepabhodha ipapo, topinda pabhodha tosvika paLimpopo paya, todzaka toambuka seri toenda nekuseru, toambuka futi, taambuka ipapo totendera masoja toenda nekuseri ipo murusharu, tatopinda drone harinozosara kusvika tatova mukati mulocation, totoenda kooshanda nokuti hapana chatingamirira.
Evana jonga na suma vyoku murise ndiye twangu sipusisi wenzo pano paguku apo. Ndambotaurawo nyaya pamusoro penyaya vamunangagwa vanga vari paive painterview apo vachivunzwa zvenyaya yekuti 2030 vachitaura kuti ndiri kutevedzera zvimutemo 2030 ndikusiya basa muna 2028. Vamunangagwa vanoona sekuti takapusa. Vana veZimbabwe ngatisvinurei kuda kuvhagwa uku. Sekuda kutovhagwa ipapa kuda kunyaradza vanhu kuti vanhu vanyarare, kuti vanhu vanyarare. Hakuna zvakadero, hakuna zvakadero. Tinoda kutokurudzira vagesa, vagesa musambodzokera kumashure vagesa. Munhu ngaabe pachigaro. Ndiro 2028 yacho ngairege kutosvika. Tatambura ichitaneseka. Hatichadi.
Studio 7, mamuka sei maZimbabwe. Munyika medu zvinorwadza. Nezuro makaswera makanzi mauto kunga ari kuenda kunorwa kuhondo. Iri nyaya yekuda kudzvinyirira maseviyenzi vasina pfuti. Kana vachidaka zvikurwa ngavaende kunowana akabasa paDRC. PaDRC apo pakapfurwa masoja ekuSouth Africa choonika kuti vanogona kurwa. Womboendawo paDRC apo unosangana neinonzi MK M23, wambonosangana nayo, wambonodzidziswa neM23.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri vedu veStudio 7 vanodawo kupa pfungwa dzavo. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa matambudziko ari kukonzerwa nemafashamu emvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yakazvipira kushanda nevemakambani kuti Zimbabwe ikwanise kukwikwidza munyaya dzezvemabhizimisi. Munao dzemitambo, Zimbabwe yakundwa neAngola 2-1 mutambo wemadzimai wanga uchitambirwa kuAngola kwakare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munao dze isindebele.